think nyairipo ndeyekuti roo yeSouth Africa mukuedza kuunza yananiso pakati pemabato akasiyana siyana muZimbabwe kuti tizoti yabudirira even though tane makore anotopfuura 4 vachitamba roo iyoyo kuti tizoti yabudirira ndokunge nyika yaenda kuma elections anozofamba zvakanaka maelections asingasviti nyika mumhirizhonga kana maproblems atagara tinawo makore gumi ese apfuura. So zvakakosha pamaonero angu kuti South Africa neSADC varambe vachipusha mberi nekuti basa ravo harisati raitwa. Kunyange zvazvo pane chibvumirano chiripo ichi panyaya yebumbiro remutemo pachiine zvizhinji zvirikuda kuti zviitwe kuti nyika ende kumaelections asingazokonzeresa mhirizhonga, asingazokonzeresa maproblem agara ndiwo akatanga kuti nyaya yeroo yeSouth Africa yekuyananisa iyoyi inge iripo.
Tochitarisawo zvimwe zvingada kugadziriswa sarudzo iyi isati yaitwa, ndezvipi semaonero enyu?
Chakanyanya kukosha inyaya yekuti pacreatwe yatingati environment yekuti uyo ani nani zvake anenge achida kuenda kunovhota anenge achikwanisa kuvhota murunyararo pasina kushishidzirwa, pasina mhirizhonga, uyezve avo vanenge vakonzeresa mhirizhonga kana kuti vaita zvekushishidzira vamwe zvinozoita kuti zvinge zvichitora kodzero dzevanhu dzekuti vange vachikwanisa kunovhotera vavanoda, tinenge tichida kunge tiine mapurisa neavo vane chekuita nesecurity munyika vanenge vachizokwanisa kumeka shuwa kuti vanokonzeresa mhirizhonga vanenge vachisungwa. Uyezve mutemo unenge uchisimbiswa pasina kutarisa kuti uyu abva kuboka ripi. Saka chakanyanya kukosha pane patasvikapa ndechekuti tive nekugadziriswa kemamiriro akaita mapurisa munyika muno nemafambisiro ari kuitwa mutemo kuti unge uchizokwanisa kucreate environment yatiri kutaura iyi yekuti munhu wese anenge achifila kuti pane safety uyezve pane security yekuti anokwanisa kubuda chero ari kwamurehwa chero ari kwamutoko anokwanisa kunge achibuda achienda kunovhota murunyararo pasina zvekuzonetsa. Saka inyaya yakakosha straight iyoyo.